bazi reutano nekuchengetedzwa kwevana rinosimbaradza kana kuti rinokonfirma kuti izvo vashandi mahealth workers have been paid through kola yatinoti kola ndo health service bipartite negotiating panel zvichipfurikidza nemabhadharirwo anofanira kuitwa mari dzavo. Vamwe vakawana mari dzavo nezuro, vamwe vawana mari dzavo nhasi. Izvi zvaakungoenderana nemabhengi avo.
Asi vazhinji vacho tiri kunzwa kuti havana kuenda kumabasa, zviri kufamba sei?
Nyaya yekuti havasi kudzikana nemari idzi. Ndingangoti sebazi reutano imari dzakapuwa munhu wese sevashandi vehurumende. Chaivo chichemo chavo ndofunga chinotori chichemo chingange chichitotariswa naiye employer anova HSB kuti pari zvino vati vaonana here, kuti vaurirana zvipi, kana kuti bipartite negotiating panel yavo yaanenge position ipi.
Saka imi pane pamuchazopindira here kana maona nhaurirano dzisiri kufamba pakati peHSB neZimbabwe Hospital Doctors?
Blessing vanoziva kuti kupindira kweministry kana paine board rine simba rekuita zvinhu zvose izvi, kana vabuda nenhaurirano vanotaurirawo bazi reutano anova minista. Minista kana vataurirwawo ivo vanogona kuzoendawo mberi nenyaya yacho.